ndinofunga kuti nhau yemasanctions ikuramba ichishandiswa seexcuse yemapoor priorities nepoor governance nekusarongeka kwehurumende. Sezvatangoona mumapepanhau, pakaitwa COVID maorganization akaita sana WHO, UN neamwe makampani vakaisa mari muZimbabwe yekubatsira towards kuti tibatsirikane panhau dzeCOVID. Asi tinoona kuti nyaya dzecorruption ndo dzakaita kuti mari iyoyo isashande zvayaifanira kushanda. Public knowledge kuti aimbova health minister akatodzingirwa nyaya idzodzo dzecorruption, asi hapana akasungwa. Saka isona sokuti maexcuses ekungopomera masanction, but nyaya iripo inyaya yekusarongeka nenyaya yecorruption ndo yekuita kuti even COVID yacho tisadhile nayo zvakanaka, even zvipatara zvedu zvipashandi.
Kana tingatarisa zvirango zvacho izvi, zvingabata nyaya dzezveutano sei muZimbabwe?
Ndinondinesa kunzwisisa because panotaurwa neembasi emawestern countries acho anenge achitaura kuti aiwa izvi zvirango izvi zvive pamaindividuals ezanup f, ndo vasingagoni kutravhela, ndo vasingakwanisi kudhila kuti makambani avo adhile nemawestern countries, uye army yedu haikwanisi kutengeserwa futi kubva kumawestern countries. Asi pakunouya kuhealth tinoona futi kuti mawestern countries acho through madifferent NGOs vakusapota health yemuZimbabwe to the tune of millions per year. Vane maprograms vaanoita direct funding, but on government side haisi kuprioritiza health. Then voturn around vobva vada kublama masanctions, which doesn't make much sense to me.
Imimi sana chiremba muZimbabwe, masanctions ari kutaurwa aya akambozviengawo here mashandiro amunoita muzvipatara kana kuti mumasenjari mana chiremba?
Tinotovhiringa kushanda kwemahospital nemashandiro edu sana chiremba kushayikwa kwezvinhu, ende nguva nenguva vana chiremba vanotomboita masite, vanotomboita mameeting even at the highest levels vachitaura kuti muzvipatara umu hamuna zvekushandisa. Tobva panyaya yezvekushandisa koya nyaya yemasalari yave nenguva even masalari acho asina kukwana, vanoti orit vanoda enda kubasa kwacho kuti vanobatsira vanhu. Zvekushandisa zvacho hakuna, nekuti hurumende haisi kuprioritiza kutenga zvinhu izvozvo. Chavanoda maybe kutenga mota, votengera marange rover kune machef ekuhealth services board, asi muchipatara hamuna mabandage, hamuna betadine. Saka kuzoti imimi kublema masanctions, asi mukukwanisa kutengerana marange rover, hazvimeki sense.